Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 9 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varayiridzi vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo mabond notes asisina simba. Kanzuro yeguta reHarare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta, icho chichaona musi wechishanu chekupedzisera mwedzi woga woga chichisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Gavhuna webhanga guru renyika vobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi zvekuti mari iri kushandiswa yemareal time gross settlement kana kuti RTGS haina chinoitsigira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe varayiridzi varatidzira muHarare nhasi vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo vai kunonga svosve nemuromo kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzisi vari pasi pesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemari yavari kutambiriswa nehurumende vachiti mari dzavo dzemihoro dzakafanana nemitero yembwa. Mumwe wevanga vachiratidzira ava amai Mikirita Mudangwe vati vadzidzisi vave vanhu vave kushoreka zvasiyana nemakare kare pavairemekedzwa sezvo vachiti upenyu hwavave kurarama hwave kuita kunge hwevanhu vasingashande.
Magetsi ari kuda 100 US kuti ndijuse magetsi, mvura 60 ndatova mu160, mamedical bills angu iko zvino sena, mudiabetic ndine chirwere cheBP, they are demanding 56 US. Already my salary has been eroded.
Amai Mudangwe vati sevadzidzisi havachadzidzisa nemwoyo wese sezvo vari kutambira mari isingakwanise kuraramisa mhuri dzavo.
Kuti ndichisa effort yangu kudzidzisa mwana handikwanisi nekuti ndakumhanyira kumba kunopfuya huku ndakunohodha madomatisi, kureva kuti upenyu hwandiri kurarama huri kurwadza zvisingatomboiti. Mari yangu ndikaitambira nhasi inopera yose.
Zvataurwa namai Mudangwe zvatsinirwa namai Poshi Akaja, avo vano vemumwewo varatidziri varatidzira ava.
Mari yacho has been eroded, tangosara tane mapepa hatisiri kukwanisa kushandisa. Number 2, ukaenda kupremier uchida unorapwa warwara. Seni ndatova ne7 years ndisina kumboshandisa kadhi rePremier, but musi wandaendako ndichida kunoitwa scan nezvandaida kuitwa ipapo, I had to pay imwe mari pamusoro zvichinzi pane shortfall. Ndoshaya kuti saka makore esaya I've been subscribing and not even benefiting from PISMAS, but one time yandaenda after 7 years ndonzi hauna chauri kukwanisa kubenefit.
Munyori mukuru muPTUZ vaRaymond Majongwe vati varayiridzi havasi kufarawo nemari yemutero wezvikamu zviviri kubva muzana uri kubatwa padhora rega rega kubva pamadhora 10 zvichikwira hwakaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncuve masvondo mashoma adarika, vachiti mutero uyu uri kuita kuti vadzidzisi vabva vaita nhamo inenge yefodya yechikwepa yekuti uku yakarumwa uku inotsva. Mushure mekusiya magwaro avo enyunyuto kuPISMAS, bazi rezvemari pamwe nebazi rinoona nezvevashandi vamajongwe vati vachatora matanho akaomarara kudzamara hurumende yavapanzeve. Vatiwo vamwe vadzidzisi vatadza kunoratidzira nhasi sezvo hurumende ichinzi yanga yadaidzira misangano muzvikoro zvakawanda panguva yavanga vachifanira kutanga kuratidzira.
zvakawanda zvatogona kuita. Togona kuita mastairway tiri kumabazi yako, togona kuita magosu, togona kuti nepamusoro. The most important aspect ndekuti we expect, like you dear said, this is a listening government. We expect him to listen. You can't tell us that you are listening government and then you don't listen.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rePismas vanxuve pamwe namai sekainzenza vano vagurukota rezvevashandi pamusoro pezvinyuto zvevashandi izvi zvichakadai vadzidzisi vekumaruwa vari pasipesangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUZ vapinda muzuva rechipiri nhasi vachiramwa mabasa vachitiwo vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Mutungamiri weARTUZ vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzora tsvimbo kudzamara hurumende yateerera nhona dzavo.
Chatiri kunyanyofarira ndechekubatana kwevashandi vasingamirire kutungamirirwa nevakuru vane matumbu kana vane motikari hombe, asi vachibatana pachezvavo vachiexercise constitutional right yavo yekustrike when vachiona kuti vakanganisirwa naemployer wavo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi, asi vaMavhima vakaudza vakuru vezvikoro kumusangano wakaitirwa kuVictoria Falls masvondo matatu adarika kuti homwe hurumende yakaboka zvekuti hurumende haikwanise kuwedzera vadzidzisi mari pari zvino kudzamara upfumi hwenyika hwatisimukirei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kanzure guta reHarare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta. Icho chichaona musi wechishanu wekupedzisira mwedzi wega wega uchisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuru yatora danho iri kuitira kupa mukana kuvagari vese pamwe nevemabhizimusi kuti vaitewo bandiko ravo mukudzosera guta reHarare pambiri yaro yekare yekuve guta rinobwinya kana kuti Sunshine City. VaChideme vanoti kuburikidza nechirongwa ichi, vagari pamwe nevashandi mumakambani akasiyana-siyana vachange vachitarisirwa kubata mitsvairo pazuva iri vachichenesa misha yavo pamwe nenzvimbo dzavanoshandira, vachitiwo kanzuri yavo ichaonawo kuti yatakura marara ose anenge aunganidzwa nevanhu munzvimbo dzavo. Guta reKigali kuRwanda rine mukurumbira wekuve guta rakachenesesa muAfrica kuburikidza nechirongwa chakaparurwa nenyika iyi muna 2009 chinonzi Omuganga, icho chinomanikidza zvizvarwa zvenyika iyi kusanganisira mutungamiri wenyika nemakurukota ake kuchenesa nzvimbo dzavagere musi wemugovera wekupedzisira mumwedzi woga woga. Ngatinzwe hurukuru yataita navaChideme pamusoro penyaya iyi.
Taparura chirongwa ichi netarisiro yekuti tichange tichidzika zuva rechishanu chekupera kwemwedzi wega wega sezuva ratichange tichichenesa guta, tichikurudzira munhu wese ari muguta kuti abude nemutsvairo wake nebhini rake, titsvaire guta tinonge marara, guta redu rigare rakachena. Ndo zvatinaro nderekuti tiite yatinoti pachirungu zero tolerance to litter. Hatisi kuda kuti Harare inge ine marara, tinoda kuti Harare inge yakachena. Kachi tachenesa Harare, vana muzvina bhizimusi voyawo vachigadzira mabuilding avo, vane dzimba vachigadzirawo dzimba dzavo, pendwa vachisawo maruva vachigadzirisa. Ndo zvatida kuti tiite izvi kuti tisarambe tingoyemura maguta evamwe, tisarambe tingoyemura nyika dzevamwe, asi tange kuyemura redu guta reHarare.
Munenge muchiita izvi munzvimbo dzipi dzeHarare vachideme?
Kuparura chirongwa chiri kuparurirwa patown house musi wemuvhuro, asi chirongwa ichi chinenge chichitekeshera neguta rese, tichiti kwese kunogara vanhu, kwese munhu wese, tichiti tikati nhasi ngatibude munhu wese, tobuda guta rese kuenda kunochenesa guta redu.
Vanhu vanenge vari kumabasa nezvimwe zvavanenge vachiita zvavanofungawo zviri pamberi muupenyu hwavo, munozokwanisa sei kunge muchikonvinza vanhu ivavo kana kuvakomberedza kuti vanga vachizopinda muchirongwa ichi?
Tarisiro yedu ndeyekuti vemakambani vanoshandirwa vehurumende vese, munhu wese achaona kukosha kwezuva iri, nokuti nzvimbo dzese dzinoshandirwa dzinofanira kugara dzakashambidzika. Guta rikashambidzika rinounza bhizimisi rakawanda. Saka totaura kuti munhu wese kutasiraivhen kubva kuhurumende, vanhu vese vachati kana kanzuru yaisa zuva iri kuti ringe iro rekuchenesa guta muHarare, ngatibudei tose. Tinoona kuti hurumende ine ministry yeenvironment, saka tarisiro yedu ndeyekuti hurumende inotokosesawo kuchena kwenharaunda.
Mune vemamwe makambani here nemamwe mapazi ehurumende vamuri kubatana navo muchirongwa ichi?
Tinavo vakawanda zvisvondo vemakambani vanenge vachibatsira tishanda tese tichipanana pfungwa, Asi tikuta kuti kana tinge taparura chirongwa ichi, vachabva vakotomoka vakawanda vachiyo kuti tibatsirane tichenedze guta redu.
Vagari vakawanda vatinotaura navo vachidema vanochema kuti hongu tinogona kuti tsvaira marara mudzimbo dzedu tichiunganidza, asi marara aya haasi kuzotakurwa nekanzuro. Zvii zvamuri kuitawo?
Tikutarisa kuti kana chirongwa ichi tinge taparurwa, tane mashandiro matsva seguta nevagari nana muzvina bhizimusi, tange tichiendesa basa kumberi pasina nyunyuto. Vanhu vese vaakuziva kuti basa yekuchenesa guta ibasa remunhu wese.
Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya neZuro vakazobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda zvekuti mari iri kushandiswa yemareal time gross settlement kana kuti RTGS haina chinoitsigira. Mari iyi inoshandiswa mumakadhi emabhanga kunyanya. VaMangudya vanoti mari yemaRTGS iri kutenderera inosvika mabhiriyoni 10 emadhora. Mabhanga makuru anokweretesa mari akaita seInternational Monetary Fund, IMF, neWorld Bank agarawo achiyambira hurumende kuti idzikise mari yairi kushandisa. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vachaedza kudzikisa mari iri kushandiswa nehurumende. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti vanotsigira mashoko avaMangudya sezvo hurumende iriyo iri kukwereta mari yakawanda.
Dambudziko ratinesa muZimbabwe nderekuti hurumende yanga ichidya mari unga mansungu, zvakakonzera kuti hurumende yanga ichishandisa mari yakapfuura pane vanonga vatambira kubva kumataxes. Zvaizoitika zvekuti vaibva vaprinta matreasury bills anova macertificates ekutora mari mumabank. Saka zvakaita kuti chikwereto chehurumende chiri kukonzerwa nematreasury bills chisvike pa$7.6 billion. Right. Saka iyoyo mari iyoyo pache zvayaiga ndiyo yakakontributa kuti mari itanga kunetsa muZimbabwe kuburikidza kwekuva kwechikwereto. Chimwe futi chiri nematambudziko emari anetse inhau yekuti hatisi kukwanisa kutenga kutengesa zvakawanda zvinenge pachirungu maexports. Tiri kutengesa zvishomanana, right? For kubva 2008 kusvika pari zvino 2017 titasa mafigures etrade, Zimbabwe yakaita trade deficit inosvika $30 billion US dollars. Mare takabudisa kunze kwenyika yakaraudzira itakapinza $30 billion. Saka izvozvo zvakabva zvaita musika wemari uome kushaya kwemari mumarket. Saka pari zvino nawo mukatasa mumarketi mamiriro aita mamarketing conditions eZimbabwe, mari iripo yemaUS dollar yava shoma sesa nekuti zhinji yakapera kubuda teitenga matimati kubva kuSouth Africa. Tichitenga maserials aisvika $500 million pagore gore rega rega. Saka tichireva kuti pamakore 10 aya takabudisa $5 billion yemaserials chete, soya bean negorosi nyanya nichibage pakati pacho ipapo futi. Ipapo vaMangudya vari raiti vasapota.
Ko panyaya yekuti mabond notes hapana kwaari kuenda apa?
Mabhondi noti musangano emereji takatoita kuroorana kwakaitika apa. Mukadzi kana ashushwa nemurume unoti handina kwandine ndogarira vana vangu, right? Saka zvinoreva chii kubhondi noti? Bhondi noti kuti ribude, haribudi zvekuti hamucharidimi kuti hamuchamubudisa. Munofanira kuunza mari maUS dollars. Kana mabhondi noti akaprint kwaari $400 million, panofanirwa kunga pane $400 million iri patebo yekuti kana mavhara bhondi noti zuva racho iroro, vanhu pavanouya kubhengi nebhondi noti munovapa US. Saka hazvina zvichabatsira zvebhondi, takatojema. Imari yakapinda musilagi yakajema. Pamusoro pazvo futi chimunofanira kuziva ndechekuti bhondi noti ka hatingapedzeri shungu navo bhondi noti. Ini ndakanga ndiri pamberi kuti bhondi noti hatiridi. Izvanje handina dambudziko nazvo, I can't be apologetic with that. But taakutarisa economics now, hatingachati matambudziko ese tinawo ebhondi noti. Tikutaura nyaya $400 million dzakapfuma vangu kuti tingati Zimbabwe iri worth over $20 billion yeupfumi hwenyika, toti yatambudzwa $400 million, you see, havichagonika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari parunhare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Migwagwa yemugini yaona kuratidzira nekusagadzikana zvichitevera kupfurwa nemasoja kwevarume vechidiki vaviri vanga vachiratidzira. Bambu rakanga rakateiwa mumotokari muMosul muIraq rakauraya vanhu vatatu nezuro usiku. Kurwiswa uku ndekwekutanga kubva padzingwa vanopfurikidza mwero kubva muguta iri gore rapera. Vamwe vagari vemuchipinge vanoti havasi kufara nemashandiro evanhu vavakasarudza kuti vavamirire muparamende nekanzuru, uye vanoti izvi zvapa chidzidzo kwavari chekuti vavhote zvinoungwaru musarudzo dzichatevera. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa neStudio 7 neMedia Center pachecheche Growth Point neChina. Vagari vakataura pamusangano wevakati vanoona sekuti vatungamiriri vavakasarudza vana hanya nekugadzirisa matambudziko avo, uye havasati vambodzoka kwavari kuti vazonzwa kuti ndezvipi zvavanoda kuti zvigadziriswe sezvo sarudzo dzakapfuura kare. VaAmi Maunde vanoti dambudziko iri rakakonzerwa nekuti vakavhotera vanhu vasingagare munzvimbo iyi.
Ngatilete munhu mugari mwana wemunzvimbo, so that kana takutaura nezvema issues unonga akuziva kuti shuwa ichokwadi rodhi ndiri kuipapa.
VaMaunde vanotiwo chave kudiwa iko zvino mabasa ebudiriro zvisinei nekuti munhu ndewebato ripi, uye nyaya dzevanhu dzinofanira kuzeiwa muparamende nemumakanzuru. Mashoko aya akatsigirwa navakuda kwashechororo avo vakati vamwe vatungamiri vakavhotera vane uori sezvo paine mashoko ekuti vanotambira shoko muhomwe kumakambani anenge achida kuita mabasa ebudiriro munzvimbo iyi.
Takapedza maelection, chataa kukumbirai development yendau yenu semandau, tibanise kubatana kuti tese kana tikabatana tione zvetinoda, tibvise uori uri muzvikoro.
Vawedzerai gwenzi vanotiwo chimwe chinoita kuti vanhu vakasarudzwa vatadze kuita basa ravo nemazvo inyaya yekuti havatozivi basa ravanofanirwa kuita. Vanotiwo zvinosuwisa kuti kanzuro yeChipinge haisati yatanga kuita basa rayo, vachiti izvi zvinodzorera shure mabasa ebudiriro munzvimbo.
Chakakosha leadership, dzokai kuvanhu, mapetuka kuvanhu, tinozoziva zvekuita, tinoreketa.
Kanzura weward 24 Amai Wishizama avo vakapinda musangano uyu vakati vakazvipira kushanda neveruzhinji pamwe nenhengo yeparamende inomirira nzvimbo iyi.
Ini hausas kanzela nevanhu vamwe vangu nana MP dai zvaibvira taionera pamwe chete tichiita chinhu chedu pasina zvokuti umwe unonga achidonzera uko achiti ndiropati yakati kana ndirobato rakati.
Mumiriri weChipinge South muNational Assembly vaEnoch Porusingazi vati vanoziva matambudziko akatarisana nevanhu vari munzvimbo mavo, uye vatiwo vanoshishikanawo sezvinoita vanhu ava. Vati vanozviziva kuti nyaya inoshungurudza vakawanda ndeyemugwagwa wetanganda Chiredzi, uye vati ivo vakatoita basa ravo, uye chasara kuti hurumende iite basa rayo rekupedzisa mugwagwa sezvo wakatombogadzirwa chimwe chidimbu. Vatiwo handi chokwadi chekuti havasangani nevanhu vachiti vange vamira kuita musangano nekuda kwechirwere chekorera, vakati musangano nemhemberero dzokukunda kwavakaita dzichaitwa mukati menguva pfupi inotevera sezvo kusisina korera. Vaporusingazi vatiwo zvakakosha kuti vanhu vazive mabasa evatungamiriri vavo, vachiti kazhinji vanhu vanochemera MP nakanzura pabasa rinofanira kuitwa nemapazi ehurumende. Vatiwo vakazvarirwa munzvimbo iyi, uye vanoda chose kuiona ichibudirira sevamwewo vagari. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development iro rinoshandira munzvimbo iyi vaClarice Maduku vati sangano ravo richashanda zvakasimba kudzidzisa veruzhinji basa raMP nakanzura pamwe nekuona kuti makanzura naMP vaita basa ravo sezvinotarusirwa neruzhinji. Musangano uyu wainge wakarongwa neStudio 7 neMedia Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kuchecheche, ndini Godwin Mangucha.
Tinotenda zvikuru Godwin. Regai timbonzwa zvimwe zviri kutaurwa nevanhu vekuChipinge South.
Standard was stop possible. It was Garanchipinge South, the 126. nyairipo taida pa media coverage especially ma areas akafana na Mahenye imando kunopera chipenge South. Saka takaone Studio 7 vano representa zvotibatsira muona pa news desk ano PFZZ dzino sefwa vachinyepa zvokuti tu but kana tiri ipapo katakaona Studio 7 vanouya vachifambira nzvimbo kubva kwamahenye chisuma vechitenderera kuti zvii zvinomboitika munharaunda samataraita sisewa kuti mhuka dziri kudii dziri kupedza shumba dziri kupedza chii dziri kupedza mhuka zvive zvine evidence kuti takasvika takazviona anomapawana vechibudisa chokwadi chakazara saka zvinotibatsira kuti pamedia coverage isaitaraudzi hanzi kwamutari chete ngaitangirewo kuchipinge South. Chipinge South yes ngaibatwe ne Studio 7 tatendawo.
Ndetu wa Phineas Mhlanga ndogara muno machecheche ndaida kungokurudzira kuti programu ingairambe ichiita sezvinoitawo veRadio Zimbabwe vanogara vachiuya kuno kwacheche. Saka inini ndotokumbirisa kuti murambe mechingouyazve chero pamwedzi mukauya kaviri kana pagore chaiko chaiko tinozvitenda izvozvo tatendawo.
Ndini ndoitwa Solomon Toperesu. Chichemo chandinacho chikurukuru chandokumbirisa kuStudio 7. Ndoroda kuti itombowedzera kana maawasi nekuti ndo news dzakutongotererwa munzvimbo dzese dzatiri. Pazhinji munhu unototi kabhatiri rake raakutopera reredhiyo unotombodzimira achiti ndomirira 7 dzachaya ndizonzwa news chaidzo chaidzo.
Tinotenda vatereri vekuchipinge South. Tinoimba kuti vatereri vemamwe matunhu vachawanawo mukana wekuti tinge tichisvika kwavari. Iye zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevatereri veStudio 7.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 mune penyoro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Mutoko musi wa15 mbudzi, Harare musi wa21 mbudzi, Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa30 mbudzi. Sanganai neni Pratsedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Manzwa nzvimbo dzichashanyirwa neStudio 7 mumasondo ari kutevera tichange tiri matunhu enyu. Iye zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri vedu pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwevadzidzisi vachiti ivo havasi kufara nemuhoro wavari kupuwa mumabond notes, asi zvinhu zvinotengeswa zvichitengeswa nemari yekunze yemaUS dollars. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Dr. Takawafira Jovu, sangano redu isangano rinomirira varairidzi pamwe chete navana vechikoro. Nhasi sangano reProgressive Teachers Union rawanikwa richipinda mumigwagwa nokuti mari dzatinotambira dzichakwani. Kwakaita mabhondi mari yedu yatakanizochecha $400 in foreign currency. Kiri vanhu vane mhuri dzinoda kuita mukoro, dzinoda kudya, tinoda kuenda kubasa, saka mari haichakwani.
Muri kutaura Edwin Cheuri ari kuno kuSouth Africa.
Taurai tinzwe.
Aini maonero angu andinozviita haizvo zvekutoratidzira zvatori zvinhu zvakatonaka chaizvo zvematarudzira avatoita iwo akatonaka chaizvo nokuti havangazoita sei. Ndiri kutsigira chaizvo zvinhu zvaitwa nevarairidzi nekuti mukada kuzvitarisa chaiko chaiko varairidzi ndo vanototi pafundo, ivavo ndo vanhu vanoita kuti vanhu vawane dzidzo zvakanaka. Pasina murairidzi hapana chinhu chakaita, kana kungava ivo chaivo chaivo vari pazvigaro zvepamusoro zvakabva nekuvarairidzi ivavo. Saka zvinhu zvakanaka chaizvo chaizvo zvavaita izvozvo, ndinozvikurudzira chaizvo.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, Naro dzanga dzichiitwa dzekuti achatora mukombe we 2018 Chibuku Super Cup ndiani dziri kupera muGibo Stadium mangwana. Michael Kariati anotipanya iye.
Mangwana nhandare yeGibo Stadium ichange ichirira ngoma yeChibuku Super Cup final apo Harare City neTriangle dziri kubandana kurwira mukana wekumirira nyika mu 2019 Cup Confederation Cup. Ve Premier Soccer League vamisa mitambo yese ye Premier Soccer League kuitira kuti vateveri venhabvu kusanganisira vasingatsigire zvikwata zviviri izvi vange varimo munhandare iyi vachiona mutambo mukuru uyu. Muteveri wenhabvu vatendai muchena vanoti zvinofadza zvikuru kuti mitambo mikuru yakadai imbotambirwa munzvimbo dzakaita seGibo kwete kungoti Harare neBulawayo chete.
Ii ndafana zvikuru sadai vachitodaro makuresa aya kuti vanoita vachitenderedzwa kuti kana kuvurikanda kana kwagutu yotambirwawo kana kwamutare kana kusakubva stadium richingotenderewawo muZimbabwe yese nekuti kungoti rinotambirwa muno muHarare chete bhora racho hazizobuda.
Chiri kunakidza pazvikwata zviri izvi ndechekuti vasvika pachinhano chakakosha ichi mushure mekubuditsa zvikwata zvine mukurumbira munyika Harare City ichirova Capes United panguva iyo Triangle yakarova Dynamos. Harare City ndiyo ine mukombe uyu uyezve yakambohutora muna 2015 mushure mekunge yambopinda mufinari muna 2014. Asi maSugar Sugar Boys ari kuda kupedza izvi munhandare yavanoshandisa semusha wavo. Muteveri wechikwata ichi vaHoward Machacha vanoti mukombe uri kusara kuTriangle.
Chibuku chamuno kapi yacho endeyo ndo hombe muZimbabwe saka tikufara kuti Triangle ndo change chizotora mukombe.
Mutsigiri wemutambo wenhabvu asina kwaakarerekera pazvikwata zviri kutamba izvi vaJibas Mushayabasa vanoti vari kuona mukombe ndewe Triangle sezvo chikwata ichi chiri kutambira munhandare yaino nyatsoziva.
Triangle inototora mukombe, hapana chekumbotora home team advantage whatever. Ndoona chitora Super Cup Chibuku.
Murairidzi weTriangle Taurai Mangwiro ari kutarisirawo kuve murairidzi wekutanga kutora mukombe uyu kaviri zvichitevera kutora kwaakamboita apo airaridza Harare City yacho muna 2015. Pavatambi vakaita sacaptain wavo Lamek Namo, Russell Madamombe, Pascal Mananga naArnold Chivea, Mangwiro ane vatambi vanokwanisa kuzadzikisa chishuwiro chake. Asi Harare City iri kubaka moto unotyisa uyezve ine vatambi vakaita saWilliam Manondo, Martin Vengesai, Max Ronyampadenga naTendai Samanja avo vatamba vese kwemakore akati wandei. Murairidzi wavo Mark Harrison anoti kubatana uku ndiko kuchaita kuti vakunde. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora uyezve chichabudirira kumirira nyika mumakwikwi e2019 Cup Confederation Cup. Makundano eCup Confederation Cup aya ari kutanga muna zvita zvichitevera kushandurwa kwakaitwa urongwa hwemitambo neve Confederation of African Football. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Muateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa zvichemo zvevarairidzi panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai chimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Varairidzi vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo mabond notes asisina simba. Kanzuro yeguta reHarare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta icho chichaona musi wechishanu wekupedzisira mumwedzi wega wega uchisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Gavhuna webhanga reReserve Bank wobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi zvekuti mari iri kushandiswa yemaRTGS haina chinoitsigira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini Jonga Kandemire ndichiti muve nezoro nekupera kwesvondo kwakanaka.
Kwa kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.